Vachombo vakasungwa nezuro neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa kuita zvouori apo vaive gurukota rezvematunhu. Muchidzidzisi wenyaya iyi vaEdmonia Zamba vaudza Dare kuti vachombo vakaita uori pakugariswa kwakaitwa vanhu pane rimwe purazi pasi pechirongwa chehurumende cheOperation Garikai Hlalani Kuhle. Vanyazamba vati vachombo vakatambirawo chioko muhomwe pakutengeswa kweimwe imba kuNorton. Gweta ravachombo valavhumawo madhuku vatsinhira zvataurwa muDare navanyazamba pamhosva dziri kupomerwa vachombo.
Vari kupomerwa mhosva yekuti hanzi vakaita corruption pakuti vanhu vavakanogarisa kuWhitecliff vaive Garikai Hlalani Kuhle. Vari kunzi vakavagarisa panzvimbo yeumwe munhu anonzi weFugari. Saka kutodariko kwangu kuita corrupt, asi vanhu vakagarisa ipapo ivavo zvaisa zvanzi zvanzi zviri kunze kwemutemo. Vakagariswa muna between up to about 2005 ndipo vakagara ipapo. Ndo mhosva yavo yekutanga. Yechipiri vari kunzi hanzi vakaita bribery pakuti pane stand yavainayo iri kuNorton. Saka vari kunzi stand iyeyo kuNorton iyo vakatoitenga kubva kune munhu wavanga vati okay, nditengesere stand yako ndizokwanisa kukubvisira vanhu vaya vatakaresettler zvisiri pamutemo. Saka ndo mhosva mbiri dzavainadzo idzodzo.
Vamadhuku vakumbirawo Dare kuti vachombo vatongwe vachibva kumba kwavo pasi pemari yechibatiso yavakabvisa pamhosva yekutanga muchikumbiro chavakasvitsa kuDare repamusoro. Mutongi weDare amai Rumbidzai Mugwagwa vati vachombo vadzoke kuDare musi wa8 Ndira. Vachombo vakapambwa nemasoja pakapindira masoja munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbwa mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro. Vakazomiswa muDare mushure memazuva akati kuti vave kupomerwa mhosva dzekuita uori pamwe nekushandisa masimba avo zvisirizvo. Pari zvino vachombo vari kuzvipira kumapurisa katatu pazuva mushure mekusiya magwaro emba yavo pamwe nepasipoti yavo kuDare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.